75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast.
Nasi tiri kutefenyura mimitauro makumi mana neshanu pasi rose. Tinotefenyura pose patinokwanisa kuitira kuti vanhu vawane nawo nemashoko. Tinoshandisa radio, television, dande mutande, nare mbozha, uye zvimwe zvikwaniso zvikavepo tichazvishandisa mukutefenyura. Tinotefenyura nhau dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera